mamiriro azvakaita ndekuti yana chirimba ina namukoti havachakwanisi kuramba vari kuenda kubasa nenyaya yekuti vane nguva yakakura vapedzisira kunge vatambira. Saka semazera munoita mari dzatinotambira dzishoma shoma nemakrisimasi matakabva nemaholidhay hatichina mari dzemabhazi uye vana havasinezve kudya kumba. Saka vanachiremba vana zvakakodzera kuti vambotsvagawo cheuviri kana vari kutengesa airtime kana vari kuita mamwe mabasa oma tinangoti nhau dziri peimbiri yebhonasi kuti daita vana bhonasi redu tichawanawo tinokwanisa kuwana mari dzenditiviriritire tichida kubasa zvakanaka.
Saka danho rekusaenda kubasa iri tingati munenge muri kuramwa mabasa here inganzi strike?
Danho redu hatinyamboriramwe, dai toida kutoriramwa dai takasiya kare. Mari dzatinopona hurumende zvangu pano kushandira mahara. Tingatongotizoni hatiendi tingoita apa kuratidzira kuti hatichakwanisi kuramba tichienderera mberi nemari shoma yatiri kuwana kwete kuti tikuramwa mabasa.
Mati mambogarawo here pasi nehurumende muchisvitsawo chichemo chenyu icho?
Munongoziva kuti hurumende ofisi nyanyanya dhuru vachina mazva vanga vari kungotaura nesu duu mumapepa kutozongonzwa vava kuti hadheti rekutambira ramuso vakati dheti rekutambira chinji. Saka ndinoona sekunge ndo method of communication yavanodawo kuti tishandise iyoyo tizondosanganawo kumapepa nemumanotes ati tangotumirana iwayo.
Zvii zvamungataurawo pamusoro pegore ra-2015 sevana chiremba?
2015 igore ranga rakaomesesa zvikuru vana chiremba vedu vari muzimbabwe. Igore ranga tine tarisiro dzakawanda dzisina kuzadziswa dzaitarisira kuti hurumende ichatibatsirawo ichatipawo mukana yemamwe atinoti maincentives asinei nemari ichatibatsira kuti tiwane matent ichatibatsira kuti tiwane tikwanise kupinza motikari tione motikari dzekushandisa tiita mabasa edu dzaitarisira kuti hurumende ichawedzerawo matiri edu dzaitarisira kuti hurumende ichatipawo bhonasi. Saka tinangoti pazvozvo zvataitarisira hakuna chatakawana ma-2015 ingati it was one of the worst years.